Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo nyamafufu 13 2017. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika yotarisana nekucherechedza zuva remagamba mangwana, hurumende ichikurudzirwa kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuremekedza magamba.
Makomberedzo edu atakarwa nawo muhondo, vamwe vakashaika, vamwe vakasvika muno muZimbabwe asi vari mumatambudziko. Kuti havana kuwana zvinokodzera avanhu vakarwira musunguko.
Bato reTransform Zimbabwe rinoti richashanda zvakasimba mukuona kuti mubatanidzwa weMDC Alliance wabudirira. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Majori Chikore veUnited Methodist Church vari muno muAmerica.
Ukatenda kuti uchaona basa and believe in your heart basa iro rounoriwana munonzwa Jesu achizoendera mberi achiti your faith has made you well zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa kutenda kwako ndokunokuchinjira situation
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mangwana vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akazvipira mukusunungura nyika kubva muunhapwa, hurumende ichikurudzirwa kuremekedza vose vakazvipira mukusunungura nyika. Mumwe vakaumba bato rinopikisa reZimbabwe People First uye vari soro jena mubato iri varugare gumbo vanoti zvinosiririsa kuti magamba ave kuraswa nehurumende kana vakanga vaita maonero akasiyana nebato riri kutonga reZANU-PF. Sangano rinomirirawo kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinotiwo iyi nguva yekutenda ava vakarwa hondo pamwe nevamwe vana veZimbabwe mubasa ravakaita rekusunungura nyika. Mugwaro raburitswa nesangano iri, ZPP inoti nyika ichiri kure kwazvo kuti isvike kuzvinangwa zveutongo hwejekerere sezvo kodzero dzevanhu dzisiri kuremekedzwa. Mukuzeya nezvezuva reHeroes Day taita hurukuro navagumbo.
Zuva ramangwana izuva rakakosha zvikuru nokuti izuva rokurangarira magamba edu. Makomberedzo edu atakarwa nawo muhondo, vamwe vakashaika, vamwe vakasvika muno muZimbabwe asi vari mumatambudziko nokuti havana kuwana zvinokodzera savanhu vakarwira rusununguko. Asi izuva guru rinofanira kuti richerekedzese nomunhu wese.
Totarisawo ruremekedzo, vari kuwana here ruremekedzo kubva kuhurumende ivo vakarwa hondo vari kucherechedzwa?
Zviri kunetsa nokuti kuzvinoona kuti mawidows navamwe vakadaro, sirikadzi dzakasvigwa navarume uku vanongochema zuva nezuva, vanochema navana vavo navazukuru vavo kuti hakuna chavanowana. Saka chinhu chinorwadza zvikuru ende chinhu chatoti ende zvanga zvabvira kana kune hurumende ichauya kana after my election. Kuti hatingatauri pane ino kana kuti unotaura for 37 years ende hakuna unoteerera. Sureti kana iye unenge achizouya tavaidze pavanokwanisa napo kuti hama navana vemaovhetes ngavabate zvakanaka.
Kouyawo panyaya yekubatana kwemi makarwa hondo yeChimurenga, kune vamwe vanoti havanyatsoona kubatana kwenyu, vanhu vanenge vachingodhonzerana uye nyayawo dzemapoka nemarudzi.
Iyo inyaya huru yavari kutaura iyo. Iya inorwadza zvikuru zvikuru kuvanhu vakarwira rusununguko. Hatifaniri kuti tipatsanidzwe nekuva nepfungwa dzakasiyana-siyana. Kuva nepfungwa dzakasiyana-siyana hachisiri chinhu chakaipa, chinhu chakanaka. Asi ngatiitei pakuvaka kuve neconstructive dialogue isinomira kuti all veterans vane right to express their views, pfungwa dzavo, vane right yokudebate ma issues, vane right yokucriticize zvinenge zvichiitika. So unoona kuti hatihwisisi samacommunity, mamwe anotogwa oenda uko, mamwe anotogwa oenda uko. Chanetsa iko zvino hangu ndizvonga ndikutaurire inyaya yemari nenyaya yemapozisi. Nyaya yemari vanhu vari desperate, vakaona munhu vakafunga kuti une mari womanyirako, vakaona munhu vakafunga kuti une mari ota. Isu hazvisiri zvatakagwira.
Kuuyawo imwe nyaya vagumbo yekuti munhu anenge akarwa muhondo yechimurenga akanga azoshaya asisadyidzana nezano PF haapiwi riremekedzo rokuenda kana panoigwa magamba, imi munoonawo sei?
Aiwa, ini handimbotenderani nazvo izvozvo. Ndakashungudziwa zvikuru pakafa Simpson Mutambanhengwe. Simpson Mutambanhengwe wanga ari vamwe vanhu vakatanga musangano uyu wezano, asi paakashaika haana kupiwa kana recognition kala. Ende ini handifungi kuti ndiwo maitiro atofanira kuzviita. Gamba igamba, kana wakagwa hondo wakagwa hondo wosvika panenge wakaita sei. Zvino kungotora vamwe vasina kumbogwa kana vamwe vaishanda naSmith chaiyo ndo vakudzi kwai ndiwo magamba ndiwo anoenda paHeroseka. Aiwa, tinge shandi takadaroka.
Vanga vari vakatanga bato reZimbabwe People First uye vari soro jena mubato iri varugare gumbo vari parunare mugweru neStudio 7. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti kupinda kwaro mubatanidzwa weMDC Alliance kwakatoita kuti richishanda zvine simba munyaya dzekutsvagira rutsigiro mubatanidzwa uyu kuti ukunde zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari mutauriri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaJacob Ngaruvhume vanoti pari zvino bato ravo riri mubishi kufamba mumatunhu ose enyika richikurudzira nhengo dzaro kuti dzibatsire mukuona kuti mubatanidzwa uyu wabudirira. Mubatanidzwa weMDC Alliance une mapato manomwe anoti MDCT, MDC, Zanu Ndonga, Multiracial Christian Party, Zimbabwe People First, People's Democratic Party pamwe neTransform Zimbabwe. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai ndo vakasarudzwa kuti vakwikwidze vakamirira mubatanidzwa uyu musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume.
Kutova mubatanidzwa kunoreva kuti iko taakutonyanya kutsvaga rutsigiro, tiite chokwadi chekuti Transform Zimbabwe contribution yedu kumubatanidzwa nekusunungura nyika yeZimbabwe kwaonekwa. Saka iko zvino titori neroll-out program yepati iri kupfuurire mberi kusangana nevanhu patiri kuita, tichiita chokwadi chekuti tamobilize mamembers edu eTransform Zimbabwe mumaconstituents 210 kuti ange tichibatsira kuti mubatanidzwa wabudirire. Saka isusu nhengo dzedu nevanhu vedu vese throughout the country vari kubatsirana kuti timobilize nemapato atiri kushanda nawo pamwe chete throughout the country kuti tiite chokwadi chekuti mubatanidzwa wabudirira, nekuti shungu dzedu ndedzekuti mubatanidzwa wabudirire ende uye tiite a meaningful contribution pakuita make sure kuti tabudirira.
Panyaya yekuti vamiririri vematunhu kana kuti nhengo dzeparamende nevemakanzura vachasarudzwa sei, muri kuibatawo sei nyaya iyoyo seTransform Zimbabwe?
Iyoyo iri kukurukurwa nemanegotiators. Takawirirana kana kuti tiri kuwirirana semapato ese tiri 7 kuti structure yayo zvinofandiswa sei, kuti vanokugwidza sei. Saka hatina dambudziko neprocess yatiri kuita kuburikidza kutaurirana kwatiri kuita. Saka izvozvo zviri kufamba mberi zvakanaka sekuwirirana kwatakaita kuti vamogetsvangirai ndo vanotungamirire ndovatakukudza vakamirira president. Zvikuwirirana zvakare kuti kumaconstituencies achamira anonga achibva kubato riti. Izvozvo zvakare zviri kungowirirwana pasina dambudziko zvachose.
Veruzhinji vari kukurudzirawo kuti dai manga mabatana nebato rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru reNational People's Party, mune urongwawo here hwekunge muchivakwezva kuuya kumubatanidzwa wenyu?
Mubatanidzwa zvachose uri kuti mapato emuZimbabwe anoda kuva bandiko rawo ngavauye. Hausi zvachose kurambidza chero umwe chete kuuya. Saka Mai Joyce Mujuru vakasununguka zvachose kuti kana vachikwanisa, just like any other Zimbabwean and any other political party, inonge yakasununguka zvachose kuti inge iri part ye process yembatanidzwa uyu. Saka tinogamuchira maZimbabweans nemapato akasiyana siyana kuti vange vachivanesu pamubatanidzwa uyoyo.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari mutauriri weMDC Alliance vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekumaruwa emudunhu remasvingo vanoti havasi kufara nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe ayo vanoti ari kuudza vanhu kuti vanofanirwa kuenda kunonyoresa kuitira kuti vazovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti madzishe emasvingo akaita musangano nemasabhuku avo vachivaudza kuti vanofanirwa kuita musangano nevanhu vari mumabhuku avo vachivakurudzira kuti vanyorese kana chirongwa chekunyoresa chatanga. Masabhuku aya anonzi akaudzwawo kuti kana nguva yekuvhota yasvika anofanira kuudza vanhu vavo kuti vavhotere ZANU-PF. Vagari ava vanoti kunyange hazvo pasina chakaipa kuti madzishe avakurudzire kunyoresa kuvhota sezviri kuitwa nemamwe masangano, chavari kupokana nacho kuudzwa bato rekuvhotera. Mumwe mugari wekurufaro kwagutu vaEric Matenda vanoti vakadaidzwa nemhuri yavo nasabhuku wavo vakaudzwa kuti vakasavhotera ZANU-PF vanozozvionera pamhino dzefodya.
Zviri kuitika ndezvekuti izvo masabhuku ari kuuya achitikurudzira kuenda kunonyoresa kuvhota, zvinova chinhu zvakanaka zvikuru. Asi dambudziko rotoita ipapo pakukurudzirwa kwatoitiwa taakuudzirwa pekunovhotera chinzi chivhotero musangano weZANU-PF. Saka zvinonyaya kutishungurudza ndezvekuti taakutoudzirwa pekuvhotera singe vanhu vasingafungi. Isuwo sevanhu tinotarisirwa kuva nekodzero dzekuti tinosarudza zvatinoda, kwete izvi zvekuudzirwa izvi kunzi hatichapiwi chikafu nerubetsero kunopiwa vamwe nokuti tinenge tavhotera bato risiri reZANU-PF.
Vamatenda vanoti masabhuku ari kuvhudutsira vanhu kuti vanenge varamba kunyoreswa nekuvhotera ZANU-PF vachadzingwa munzvimbo dzavanogara. Vamwe vanhu vanoti vari kuudzwa kuti kana vachinge vanyoresa pachishandiswa michina yechizvino zvino yebiometric voter registration kana kuti BVR zvinoita nyore kuti ZANU-PF izive anenge asina kuivhotera. Asi nyanzvi dzemichina iyi dzinoti aya manyepo. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzoro dzevanoti madzishe haafaniri kupindira mukodzero dzevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu seCOTRAD sesangano tati tasangana nemashoko anosiririsa zvikuru ari kuitika muMwenezi, ari kuitika kuGutu West neari kuitika kuChiredzi kuti vanhu vari kutorwa nemasabhuku vachiunganidzwa kumatare vachiudzwa kunzi ivo vauye kuzonyoresa mazita avo ende vagozoendeswa futi kana registration yatanga yemavhotsi kuti vaende vandorejista kuvhota. Asi vari kuudzwa ivopo kuvhotera kuti vachafanirwa nguva vachivhotera ZANU-PF. Saka izvi zvinhu zviri kutikahadza patinozvinzwa kuti aiwa masabhuku aya ari kutadza kuziva basa ravo, kuti basa remasabhuku kugara nevanhu vachivayananisa, vachigara navo muzvakanaka, vachivayananisa pose pavanonetsana, kwete kuti iwo masabhuku osevenzesewa kuti ainge achimobhilaiza kuti ZANU-PF inge ichizovhoterwa. Tinozviramba uye tinoramba tichingodzokera kunyaya yebumbiro romutemo, kuti bumbiro romutemo redu rinorambidza masabhuku kuti asaita kuti iwo ange achimobhilaiza vanhu kuti vandovhotera ZANU-PF.
Mamwe emadzishe ari kupomerwa mhosva yekushungurudza vanhu anosanganisira Ishe Maruzva vekuBikita, Ishe Ndanga vekuZaka pamwe naIshe Chitanga vekuMwenezi. Studio 7 yakaedza kubata madzishe aya kuti tizwe divi ravo, asi ikasabudirira kunze kwokubata Ishe Maruzva chete avo vakaramba mashoko aya vachiti manyepo. Ishe Maruzva vakati basa ravo nderekucherechedza tsika nemagariro evanhu mumaruwa ari pasi pavo. Asi mumwe mugari wemudunhu raIshe Maruzva uyo asina kuda kudomwa zita rake sezvo aityira upenyu hwake anoti Ishe Maruzva havasi kutaura chokwadi panyaya iyi.
Zvirikuitwa nemasabhuku zvekuti manikidza kuti tizovhotera ZANU-PF kana tanyoresa zvekutotipinza chando, nekuti tikaramba takutotya kuti musarudzo dzinotevera dzegore rinouya pachazoita mhirishonga tikarohwa nekuti tinenge taramba.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko musangano wemasvingo Human Rights Trust muzvare Mavis Moyo vanoti vari kushanda nemamwe masangano mukuparura chirongwa chekudzidzisa vanhu kodzero dzavo munguva dzesarudzo. Mutungamiri wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vakaramba kuti padivi ravo vachiti vakabatikana ukuwo sachigaro weZANU-PF masvingo. VaIsra Chadzamira vakatiwo mashoko ekuti ZANU-PF iri kutuma madzishe kuti vawane rutsigiro mumasvingo haasi echokwadi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo Dini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kademaunga vanotungamiraiwo sangano #SheVotes2018 iro rakanangana nekurudzira vechidiki kuti vanyorese kuti vakwanise kunge vachivhota musarudzo dzegore rinouya. Tinokutambira ine mufaro pano pa Studio 7 muzvare Kademaunga. Chirongwa chenyu chinenge chane mwedzi yakati wandei machi tanga. Mungatudza kuti masvika papi pari zvino?
Hongro Blessing, chirongwa chedu pataka chitanga takanga tine taitiro yekuti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota muna April. Nekutaura kwakanga kwaita boka rezeki. Tasvika muna April vachibva vataiwa kunyoresa kuvhota kuchatanga muna June. June akava August, August akazova October, October akazova hamene kuchirini. Saka takadaro tichishanda mumaruwa, mumasha nemumatownships, mumatowns tine dambudziko rekuti hatizivi kuti kunyoresa kuchaitwa rini.
Saka muri kuti kudii kuvanhu?
Saka zvatiri kuita pari zvino ndezvekuti tiri kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana tichigadzira yatingati database. Patinotora mazita evanhu, padzimba dzavanogara kana vari comfortable, akazhinji-zhinji kutora mazita nemafoni namba kuitira kuti mudatabhesi yedu tinokwanisa kuzongosenda atingati maSMS kana maWhatsApp ane information yekuti vanonovhota kupi uye zvakaita sei. Chatakanyanya kubata izvezvi ndechekutaurira vanhu kuti chirongwa cheiri kunzi Biometric Voter Registration, BVR, chiri kuuya nevheti. Hatifanire kutyisa vanhu nemhaka yekuti manzira atiri kuita tichitsanangurwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita seZANU-PF pamwe chete nedzimwe nguva neiyo zeki yacho ndechekuti hatisi kunyatsa kutsanangurwa chirongwa cheBVR ichi chekuti munhuwo zvake anobva atya kuti kana ndanzi ndotowa mafingerprints angu vachatohwa kudzi maziso angu akamira sei ndichatohwa mutikita pamwe ndinozoonekwa pandinonovhota. Saka isusu shoko ratiri kunyanya famba naro izvezvi kunyange hedu tisingazive mazuva anotanga kuregistration tisingazive kuti registration ichatanga kusizo kuti zeki haisati yanyatsa kurongeka. Tatiri kufamba nacho neshoko ratiri kusimbisa muvanhu nderekuti tava kupinda nekuti tava tinenge tine voter roll itsva zvinoreva kuti munhu wese anofanira kuenda ikoko kunorejista. Chirongwa cheBVR ichi hachireve chero nemusoro upi kuti uchange uchionekwa tinovhotirani pauchazovhota nezveregistration chete ende zvinochengetwa mukombiyuta. Zvazvakanakira ndezvekuti vana vacheche vanga vachivhota vaya nevakafa vanga vachivhota nevamwe vakabuda munyika vasina mukana wokuzoka vanga vachingozoshandisawo mavhota avo vatange vasimo muvhota zvoiroro richange rine vanhu vedza vari muno kana vari kunze vanenge vafamba vakaenda vakanozviregista kuti vavanenge vari mutasi. Saka tatinokurudzira hamwe izvezvo kuti your vote is your secret. Kuregista neBVR does not mean kuti uchaonekwa. Saka pari zvino tikungosimbisa iyo nyaya yeeducation iyoyo nekungotaurirani kuti rambai makavhura nzeve dzenyu pazvinotanga zveregistration batamemacommunity zvakare tichakurudzira kuti vabude vanoregista kuvhota.
Saka mungati mudura menyu mamuri kuti mudatabhesi uma nevanhu vangani uye chinangwa chenyu ndechekuti munge mataura nevanhu vangani?
Right. Saka zvatiri kuita isusu ndezvekuti takatarisa madistrict ese ari 210. Donzo redu ranga ririkuti pa 210 districts tikwanise kubata madzimai anoiwo kuta 5000. Kana tingerabata madzimai 5000 pa210 districts handiti asi pari zvino hatisati tapinda mu210 districts tingangoti pamadistrict atabata anova iwo pamwe matatu muech province akwanisa kurikuta vanhu vedu atiri kuti ma community mobilizers kana kuti ma crowd pullers kuti batsira iwo madzimai waya chose donzore ndoku in each district kuna 5000 database pari zvino database redu rakura ndikwanise kukupa number asi dzanenge taure ndizvo kuti database redu ye over 200,000 vari mudatabase mazita avo nemafone number vatinokwanisa kuti pane chero nguva kana tichida kuti titumire meseji tinokwanisa kuzviita ine click kutumira kuvanhu vavo ende isu zvatinofunga ndezvekuti kana tikabata munhu 1 iye ane vatovo vatatu vana kana vashanu vaatokwanisa kusheya navo
sei muri kusimbirira kuzera revechidikiri
vechidiki vanova vantuno vatiri kunyanya kutarisana navo kunyanyanyanya madzimai ari between 18 and 35 vanga vasiri kuvhota less than 15% yevanhu vari kuvhota ndo vanobelonga to this age group whereas when you look at the population these people constitute probably 60% to 70% of those who are eligible to vote
aiwa tinokutendai zvikuru muzvareka demaunga nekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kubva kuna muzvare Maureen Kademaunga vanotungamira sangano rinozikanwa iro nekuti #SheVotes2018 iro rikurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro gaisi yematambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Majori Chikore veUnited Methodist Church vari kuDallas muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Indirect of Dr. Chikore. Ndiri pasta muUnited Methodist Church. Takatanga kuseva nemurume wangu ari pasta inUnited Methodist Church. 32 years ago, tiri kuZimbabwe. Ndibva tauya kuno kuUnited States, takapiwa church kuFlorida. Yanga ine like 3 locals. Ndibva tapasta ikoko for 3 years. Ini ndobva ndakazoendawo kuDuke University kunotora magwaro angu, chikoro changu chekuita MDiv. Kuti ndikwanise kuva mufundisi akatrainwa. Saka ndakatrainwa ndobva ndakatanga kushanda nemurume wangu kuNorth Carolina. Takatanga tiri paShepherd House, ikereke yemaZimbabwe. Ya ndakatanga inini iri section. Ndakatsvaga maZimbabwe in the area. Ndawana maZimbabweans about 5. Ndakatanga kunamata tichitsvaga vamwe. Kusvikira chechi iyoyo takutosangana tiri kuma 1000 ndobva azowana opportunity yokuya kuDallas paLovers Lane United Methodist Church. This is a bigger church in 6,500 members predominantly wachena asi muservice iyoyo isusu maZimbabweans tinozopinda na 11 o'clock tinopinda nevarungu na 8:15 mangwanani topinda na 9:30 ime chechi yevarungu na 11 ndo patinozotorana maZimbabwe tega topinda worship service yeChiZimbabwe tichiita zvekuridza ngosho nengoma nekuimba pachiZimbabwe nekuwoshipa pachiZimbabwe.
Muri kuona zvichibudirira zvakadini uye muri kuona kuti nyasha dzacho dzinobva kuna tenzi dzakawanda zvakadii muministry iyoyi.
Muministry iyoyi taona nyasha dzinoshamisa nekuti like tine mumwe mwana akasununguka ende akasina munhu wekuti anotarisa angangori by herself. Ini ndakaenda ndikanogara 2 weeks naye ndichimudzidzisa kuti mwana anobatwa sei, mwana anochengetwa sei. And ndagara naye ndichimudzidzisa kuyamisa mwana nekuchengeta mwana. Takazotraya kunyora matsamba kuti mai vacho maive musikana wauye kubva kuZimbabwe. Zvakabatsira nekuti pachechi patiri tinokwanisa kubatsirawo nematsamba iwayo. Akapiwa visa mai vakabva wauya kuno kuzochengeta kamuzukuru kavo. Saka haasi wega, tine vanhu vatiri kubatsira in that way kuti kana tiri kuona pane need tinotsvaga the best yeku
satisfy need iyo yokune muZimbabwe fellow kuzoita ho anenge ari kuuya ho vasingazviti kutangira papi sekuti maZimbabwe nzisu stamu takuziva kuti unotanga papi mabasa anotsvagwa kupi tirikuvabatsira nemutoo zvevakadaro saka ndicho tine basa guru ratiri kuita rekubatsira maZimbabwe anenge auya kunoku
izvi murungo zviitira kutexas chete mambofungawo here kuti zvinge zvichipararira kune mamwe mastates
Takatanga tichizviita tiri ku North Carolina but kuchechi yatakatanga iyoyo isashepatsav saka tichibva ipapo kune machechi akabva angozotanga vanzwa kuti maZimbabwenza akusangana achiita machechis tine machechi dzaall over muno muus ekumusha ndinoziva kuti muno muDallas tine about 30 different Zimbabwean churches nemadifferent pastors nekuti kubuda mune this gathering kwamaroma akabva achiti akusanganawo maanglican akusanganawo so different churches dzaakusangana and tinoita mibatanidzwa yatinozosangana futi machechi izvozvobatsira kuti tinongowanzana sevana vezimbabwe saka zvafararira kwese tatoonana women of dominion masangano makuru atinosangana mudzimai kunge zvataiita kumusha so we are trying kungotora zvataiita kumusha tichizviita kunoku kuti mweya yedu irambe ingori panamwari
mungatisiro hwereshoko kune vakateerera vari kuzimbabwe vari muno muamerica nekumwe kwese
mazvita ndinofarira vhesi my favorite vhesi ijohn 11:40 inotaura iyo kuti jesu asati handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona mbiri yamwari ndege ndikotaure manzwi mashoma ekutenda ukatenda zvezviro kwazvo if you believe wotaura kuna mwari chauri kuda kutenda ikoko kunoita kuti uone mbiri yamwari so ndinoti masikatana kune vamwe manheru tenda kuna mwari uone mbiri yavo ukatenda kuti uchaona basa and believe in your heart basa iroro unoriwana munonzwa jesu achizoenderera mberi achiti your faith has made you well zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa kutenda kwako ndokunokuchinjira situation saka situation iri kuitika ipi neipi inogona kunge iri kuitika muupenyu hwako tenda kuna mwari paunonamata kuti ndira kuti gomo iribve and ufungeka gomo iroro rinobva nekuti shoko ramwari rinoti speak to the problem or to the mountain and ukataura kugomo gomo rinobva saka ndiro kutsira inyaya kuti haitengwi kutenda hakutengwi but if you just believe shoko ramwari rinotaura zvakare kuti John 3:16 kuti mwari akadisa pasi zvikuru ndizvo akatuma mumbwana wake umwe akazvarwa ari ega kuti aninani anotenda arege kufa asi awe neupenyu husingaperi ngatitendei kuna mwari mazuva ese ekurarama kwedu uchimuka mangwanani isakutenda pazvinhu zvose muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene amen
amen
Dr. Majore Chikore vanoye pastor we United Methodist Church vari parunare kuDallas kuTexas muno muAmerica na Praxedis Jeremiah we Studio 7 Nzwisa yekambo ndiana aparadza musha kubva kuna Thomas Mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rigaiti tarise musoro yenhau zvakare nyika yocherechedza zuva remagamba mangwana hurumende ichikurudzirwa kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuremekedza magamba bato retransform zimbabwe rinoti richashanda zvakasimba mukuona kuti mubatanidzwa wemdc alliance wabudirira Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina nditungamiri nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 13 kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abameleyo laba yiba ke abalomoya osungena emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikho abakulwelayo.
Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela.
Inkinga ke sesibhekane layo yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe umuzulu jikelele ukuthi kuza kuba lo manyano wamabandla aphilisayo kukhanya ngani akungeke kwenzeka.
Ukulwisana kwamalunga ebandla le-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Nanku umnotho uqhubeka ubhidlika lozulu laye esidlalo club ngenxa yokusilela kwemisebenzi lemali emabhanga. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye laba amabandla aphikisayo bona bathi amaqhawe afela ize, njalo bathi alubana ayavuka ebengasoze awuthakazelele umumo oseZimbabwe. Siyexhume omunye wabalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla.
Amaqhawe ethu bakithi sesifikile esikhathini sokuthiwa kulamaqhawe singele siwakhumbule. Abaleleyo nabaphilayo namhlanje, abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungena emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikho abakulwelayo, basebethiya uNkulunkulu wabaphambula amasinyane ebantwini. Ngakho ke babuhlungu ngoba kakula muntu osekhokhela abantu, babuhlungu imoya yabo leyi iyaphendla lokhu ivunguza ingene kuwo wonke umbuthano ozombangazo ezomzabalazo kakulomileqe eqinisweni. Namhlanje ungakhangela bona bona labo kuthiwa khona ngabakhokhela bakhona, kambe ngubani ongama phambi kwabantu abantu bonke 800% bekhola ukuthi lo sesiyachaya intambo kuye? Kuyabetholakala ukuthi lowu abanye bethi kayishiye lowu, abanye bethi ngulowu, abanye bethi kayishiye lowu. Ngumoya ovunguzayo, bazondile, bazondile sibili, bazondile. Ungakhangela kuzani kuyafiwa fisi, ukhangele kuyemdisi kuyafiwa, kwentithi kuyafiwa. Akule lapha kuthiwa khona lapha hayi leli libandla elilokuthula, zininzi kuphela. Konke lokhana kubangelwa ngumoya wamaqhawe, amaqhawe-qhawe la adlulileyo. Lawa amaqhawe aphilayo lawa ayiwo amele celebrate ubuqhawe balabo abadlulileyo ngamagwala.
Abalwa impi yenkululeko abafana lawe kodwa abakubandla leZANU-PF ubona gabakunanzeleli yini ukuthi kayisikho abakuhambela empini lokhu? Kumbe bayakunanzelela kodwa bayasuthiseka ngokwenzakalayo?
Abhelela bana ke abakunanzeleli lokhu bona, labana bananzelela okuluthwane bakhona phana kulabanye abakukhangeleyo ukuthi lokhu kayisikho. Njengalabo omatamatanda laba omthwangwa, yiwo labana sebekubonile ukuthi lokhu kayisikho, lokhu sakuhambela empini lokhu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko eku Zipra, sixoxela ekobulawayo. Sokulokuthandabuza okukhulu ekuthini umanyano wamabandla aphikisayo uzaphumelela kulandela ukudlephana osokuqhamuke kubandla le-MDCT. sokula maxoko amabili kuleli bandla elifuna iMDC imanyane lamanye amabandla aphikisayo. Kuzoba lelinye ixoko eliphikisa lumanyano ikakhulu elingafuni ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai amanyane leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Wonke umuntu sonke sizalo laseZimbabwe ngitsho labakamthwakazi siyafisa ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe. Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe nguZulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphikisayo bengena ku-election ezayo belibandla linye. Kukhanya ngani akungeke kwenzeka. Umgoqo esilawo sibili nguMorgan uTsvangirai ngoba kungani uyala ukuthi ungaba lomunye umuntu ongaba yi-presidential candidate ngaphandle kwakhe. Kanti-ke bakhona abantu lawo nje neqinisa lokuthi nxa abantu bebengakuquma ubungaba ngu-president ongcono kuloMorgan nxa uphiwe ithuba. So yinkinga ekhona lapho ukuthini wonke umuntu uzibona kumele ukuthi abe nguye ozoba yi-presidential candidate. So sinjengokwamanje sinama-presidential candidate post maybe angaba mathathu. So yikho lapho sokube problem khona.
Wona umanyano ubona uphumelela nanxa sikhangela ukulwisana lokudonselana ukukhona ku-MDCT iyodwa la kwamanye amabandla aphikisayo.
Uyabona ukuba khona kukaNcube ku-MDC baTsvangirai. So kudala ukuthi ngapha abantu abayibona abe-MDC komthwakazi sokuza kuba lokuxabana ngoba silabantu abanjengabo uThokozani Khuphe. UThokozani Khuphe u-vice president we-MDC kaTsvangirai. Nxa esikhangele uNcube, uNcube sezophiwa izigaba ngapha. Kanti abantu laba abayibona abakhokhelwa nguThokozani baza kuya ngaphi? Njalo bona ngokwabo phakathi angiboni ukuthi kuza kuba lokuzwana. But ke into ekhona ukuthi bonke kakulandawo lapha abangaya khona. Bengaphuma nje umuntu aphume ebandleni lakhe lamhlanje kuyabe kumthelele.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula izombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko ube ukhona solo akuse siwa.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabothikamtanda labo kuthiwa ke izanuse. Yes, qhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni sebantebeleni North. Njalo ke Zulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala kobulawayo.
Lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibili ngoba ngengahamba lazo indawo eziningi ngikhangela ukwenza kwabo. Kube sokusitho sobhuku balezo ndawo abahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe.
Kungakhithwa-ke masibanda khonoko okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani?
Kuya kutshiswe kutshiswe ngomlilo wabantu likhangela ukuthi sibili into ezitshisiweyo. Ikhwe ngiya ngikubone bekwenza. So ukuthi sithi bathatha khonokhwana alibana ngabakutshisa aliba sinesiqiniso sokuthi bona iba bathatha khonokhwana bayefake ebantwini. Manje kuyatshiswa sikhangele sikubone sebutshile kungasekho kusale kungumlotha sibili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha. Kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibili ngeqiniso babe sizile ngoba kuke kusale kubetha umoya okwaliso sikhathi ngokumthakathi kacini esilalapho iyadinga okunye ngoba vele impilo yayo.
Kunjalo ubaba Ngwenya,
ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama. Kuyatshiswa sibili kugeda igeja igodi elingafika ekhalweni kubasa inkalakatha yegerhe lomlilo kuphoselwe khona apho abantu bekhangele kuxhwatha kuze kube ngumlotha kuphele ukuthi cha.
Yena lo okubambileyo baba Ngwenya kageziswa yini?
Hayi, bazigezise bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bakubageza njengoba phela wonke umuntu nxa evele ebubini uyageza ngomsuzwane.
Ye, Masibanda, nga umuntu sokuthiwa ke ngumakhelwane lapha sebonakale elomgobho kumbe ubonakale lenyoka kumbe okunye okusabisayo. Pho ugcine phila njani ebantwini?
Ah, liyaphila naye njengenhlala yenza nje ukuthi vele liphila naye. Ngoba akusizi lutho umthakathi kazimbonelo khayikho khona. Ungazi utshintsha isimo sokuthi njengaloko sokumele ngimzonde. Wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyava kuthethwe. Kwathiswa uza kasale bethwa umoya esakudinga ukutsha kodwa lizakele sale sibili likhululekile ngoba ayikho vele indlela ukuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli hayi ngoba lokhana abanye vele uyaba kulidlozi omunye njalo ebuthengile.
Baba Ngwenya, indaba kathi sitshisa lapha kodwa isikhathi sesihambile, ngicela uvale khonapho ngamafutshane.
Lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthutshe lo hlelo olunjalo. Ubuthakathi bubi. Chianini uloya, chianini ukhathaza abanye abantu ngoba into enhle ukusebenza ngamandla akho aphiwe uNkulunkulu. Ungabulali abantu usenzela ukuthi wenze ubuthakathi bakho bokucuya abantu senze into ezingayisizwa. Njalo kukho khona lokho ukuthi uqwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobene, sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba. Abanye bale ukuhambisa izikokonono zabo.
Qiba khonapho-ke Masibanda.
Hayi, ngiyabonga sibili. Kucakathekile ngamazwi amahle afakwa ngubaba. Ikakhulu sibili balalaya balezinto zabo ezinjalo. Nxa izinduna labo sobhulu sebethe bavumela le ndaba enjalo, kabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basuke ezigabeni. Ngabakwemukela ukuthi kungazila babe sebethendile okokuthi sibili into yabe ingabaphathi kahle.
Ye, ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kwele Nkayi. Ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mhabenyana Ngwenya, inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu. Hayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlabezulu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilale.
Ube ukhona izolo akuseziwa.
Siyabonga eGibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu. Siqhubeke-ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lokhula kwashe hobe ongusakhulayo oligqwetha elikela sebenze inhlanganiso ye Veritas kodwa usezimele manje. Sizabe sixoxa mayelana ngemithetho eyasungulwa yiZimbabwe Electoral Commission emayelana lokuyobhalisa ukuze umuntu athole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo. Sifuna ukuzwa ukuthi imithetho ekhona ihamba kanjani njalo ukuthi ithinta izalwane esiphila phetshe labasemaphandleni kanjani. Ngiyakwamukela kuhlelo kukhula kwasho njani.
Ngiyabonga mfowethu, njani?
Ah, siyaphila siyaphila. Masihlabeke le ndaba, awungitsheleke mnumzane kuyini okufunakala ukuze isalwane seZimbabwe siyithole ithuba lokuyobhalisa kucommission yeZEC ukuze bathole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo.
Okufunekayo yiform ye-identification. Amaphepha lawo kungaba yi-ID, kungaba yi-passport engaka-expire. Phezu kwamaphepha akhulumayo ukuthi wena ungubani, badinga lokuthi iphepha elikhulumayo ukuthi ulapho ohlala khona kungaphi.
Okay. Kulezinye izizalwane ezike zabaleka seziphila kwamanye amazwe okungekho ngasemthethweni, ama-illegal aliens, bona bayasho ukuthi balasa isifiso sokubuyela ekhaya bayobhalisa. Nxa bengelawo amaphepha bazalithola ithuba na lokuyobhalisa?
Bengawathola amaphepha yesibili atshoyo kumbakhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe, izizalwane nhlalo izizalwane zezimbabwe ziniyahamba lakho ukuvota. Naphezu kwakho amaphepha abakhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe, kuzadingakala amaphepha akhombayo ukuthi bahlala ngathi nxa besezimbabwe.
Kodwa umuntu angathi akalayi i-address eZimbabwe kodwa uyisizalwane seZimbabwe, uthi kimi akalitholi ithuba lokuyobhalisa?
Ngokuswelakala kwenhlanhla kumbe liqhinga leZEC, iZEC ithi yona umuntu lo muntu ofuna ukubhalisa kumele ebe le-proof yalapho ahlala khona. And unfortunately leyi proof kumele kube yi-affidavit kumbe incwadi yesemthethweni ebhalwe ngulendlodi wakho kumbe lowo muntu incwadi lapho ohlala khona ezamanzi nezamagetsi ezibuya ngebizo lakhe. So ungaba ngumzali wakho, ungaba ngulandlord wakho, kungaba ngumuntu okhangele lowo muzi lapho ohlala khona, nguye kumele ebhale incwadi esayinwa kumbe ligqwetha kumbe ucommissioner of works kumbe amapholisa echoyo ukuthi sibili lowo umnumzana kumbe lowo mama kumbe lowo sisi uhlala lapha ekhaya ehlalisana naye. Then leyo ncwadi silandelana ke lesithupha sakho ithi lichinga ngoba abantu abaningi bathwele nzima ngenxa yokuthi abantu bahlala ezindaweni ezijiyeneyo sebasuka lapha ababehlala khona besiyadinga imisebenzi kwezinye indawo. Kunzima sometimes ukuthi uwathole lawo maphepha akhulumayo sibili ukuthi ye mina ngihlala endaweni yenkaka ulandlord wami esayine kumbe amapholisa esayine ukuthi lelo liqiniswe.
Kulento ebizwa ngesilungu okuthiwa ngama-alien IDs, awungichasisele kahle ngamafishane ukuthi kuyini lokho?
I-alien ID kuyisithupha seZimbabwe esiphiwa abantu abangela bazali kumbe abantu asabahlalayo iminyaka eminingi eZimbabwe ukuthi be-consider as ama-residents kumbe abantu abahlala eZimbabwe.
So mnumzane awungitshele-ke kulabantu abaningi abavunyelwe ukuphila emazweni amabili achiyeneyo ababizwa ngesilungu ukuthi ama-dual citizens, bona esingathi abangalawo izithupha zaseZimbabwe abalama-alien IDs bazathola ithuba nalo kuyobhalisa ukuthi bayevota?
Angikhathazi ngenxa yesisekelo somthetho i-constitution yeZimbabwe ka-2013 ama-dual citizen ngamaZimbabweni apheleleyo ngoba kumele ube ngumZimbabweni ozalelwe eZimbabwe ukuthi utholiswe i-dual citizenship. Ngakho-ke uzathola ukuthi ama-dual citizen amaningi akuposition engcono kulama-alien.
Okay, ayi mnumzane, ngibona ngani isikhathi sethu sesiyaphela. Wathi ngikubuze umbuzo wokugcina-ke, ulasi isiluleko naso kunikeza abantu abaphilayo kwamanye amazwe abalesifiso sokuyobhalisa?
Engingakutsho ukuthi nxa imali zivuma kumbe nxa imfanelo zikhona, abantu kabayenze imizamo yokuthi bebuye eZimbabwe bezobhalisa, bebuye eZimbabwe bezovota ngoba ilizwe lingelethu.
Ngiyabonga mnumzane, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kulungile mfowethu, ube nosuku.
Ngiyabonga. Balaleli, belilalela uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa loKhula KwaJehova oligqwetha eHarare. Isikhathi sesifikile ukuthi ngilivalelise. Masibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo umthwakazi nguMike Hobe. Lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Iye, lami ngiyabonga kakhulu. Ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kuzaga ichapter ka-4 iverse ka-7 kusiya ku-9. Ngikhangele indaba emnandi, indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kakhulu, lokhu sikhangele ukuhlakanipha ukuthi kathi vele khona ukuhlakanipha kuyini. Singabala kuverse ka-7 ithi ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ukuthande kakhulu kuza kuphakamisa, ukugone kuza kukulethela udumo, kuza kwethesa umqhele omuhle ekhanda lakho, kukuthwalise umqhele odumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukwenza izinto ngengqondo yabo kuphela, kodwa siyakwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi ukuhlakanipha kuqalisa nxa umuntu esesaba uNkulunkulu. Ngakho ngikhole ukuthi khona lapho kuba lo mthombo khona wokuhlakanipha. Amakhosi wona ngwawo avele antsho abusa ngokuhlakanipha, ikanti thina nxa siphila empilweni izinqumo esizenzayo kumbe ziyabe zizinhle kumbe zizimbi sezikhokhela ukuthi sisebenzisa ukuhlakanipha okukhona kithi okungakanani. Ngifuna ukuthi abalaleli bazwisise ukuthi kulo mehluko okhona kakhulu
phakathi kwenhlakanipho evela ebantwini ekucabangeni kwabantu lenhlakanipho umuntu ayitholayo nxa esazi uJehova ngoba inhlakanipho yabantu iliyana eyabe isenziwa ukwenzela ukuthi umuntu oyedwa ancindezela kani kumbe kube nguye othola izinto ezingcono kwedlula wonke umuntu ikanti inhlakanipho evela kuJehova nxa isetshenziswa inceda umuntu wonke inceda isizwe inceda wonke umuntu ngakho oqala ufuna ukukhuthaza kumbe ngabakhokhela abandlaleleyo abasezigabeni ezehlukeneyo ukuthi nxa ufuna ukuhlakanipha lokubusa abantu qalisa ngokwesaba uJehova ngoba nxa usesaba uJehova kuza kunceda ukuthi ingqondo yakho ibe kwazi ukuthi izinqumo zonke ozenzayo uzaba kwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ozafunda ngelinye ilanga umphendule ukuthi wawuvele uzenzelani zonezo zinqumo so nxa usesaba uJehova wenza izinqumo zakho ezilenhlakanipho inhlakanipho ezilela kuye inhlakanipho njalo eyabe ikhangele ukuthi abanye abantu bahlala benjani nxa usenza izinqumo lezo zenzileyo okwesibili inhlakanipho yiyo eletha abantu ukuze umuntu afike esigabeni sokuba aphumelele empilweni abe lenotho ngoba singabala leli lizwi lithi lona uthatha inhlakanipho uthatha ukuqedisisa yikho okuzakwenza ukuthi ube lenotho kuzakunothisa njalo kuzakunika udumo udumo lolu lonotho leyo ayisiyo ukuthi uziphakamise ebantwini kodwa ngekusebenzela uJehova ngakho ufuna sinanzelele lapho ukuthi nxa uSolomon ilizwi kaNkulunkulu lithi ngumuntu owayehlakaniphe ukwedlula wonke umuntu owaphilayo empilweni nxa uSolomon esaphila siyananzelela ukuthi waphiwa ithuba lokuthi ecele imali enenge kuNkulunkulu kumbe ingceku kodwa yena wacela ulutholi lodwa kuphela wathi uNkulunkulu nika ukuhlakanipha ilizwi kaNkulunkulu lithi phezu kokuhlakanipha lokho ayekuphiwe waba ngumuntu onothe ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni ngakho abantu abaningi bayadinga inotho kakhulu abadingi inhlakanipho okwesibili okunemfuna sikunanzelele ukuthi nxa thina abafundisi sikhokhela abantu ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi dinga ukuhlakanipha ukugone kuza kulethela udumo ukuthi lapha nxa ungumfundisi ukuhlakanipha lokho esabe sikuthole kuNkulunkulu yikho okusenza ukuthi sikwanise ukukhokhela abantu bakhe yikho okusikwanise ukwelusa abantu bakhe ngendlela elenhlakanipho njalo elobuciki phakathi kwayo
akuyiphethe mfundisi
siyathandaza namhlanje balaleli bami sithandazele inhlakanipho lapho khona la uthandazela ukuthi uNkulunkulu akusize kumbe usemsebenzini yakho kumbe wenzani ukuthi uNkulunkulu akunike inhlakanipho baba ngegama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu uba bazathola inhlakanipho lapho abakhona ebukhokheleni babo uNkulunkulu lapho abakhokhela khona abantu bakho ababe lokuhlakanipha lokuqedisisa ukwenzela ukuthi benze izinto ngobuciki ngendlela njalo elesineke phakathi ngegama likaJesu siyathandaza amen
Amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu abalalela abalaleka kuhle
lolo be kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda lo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lentokazi uSamantha Samza Mazibisa yena usanda kwethula ingoma yakhe yakuqala isingo elesihloko esithi indoda yomnikazi USamantha ubehlabela loSandra Ndebele njalo wehlukane laye kusikhatshana esanda kwedlula sezimela laye njengomculi womdumo weHouse. Uke waba lilunga njalo leqembu eselidume okwamagama eZimbabwe laphetsheya eleIASA. Kuindoda yomnikazi lapha uSamza uthi uphehlwe ukungaziphathi akubonayo kusenziwa ngamanye amadoda angadlulwa izidwaba oSugar Daddy phela.
Ngangikhuluma nje ngomuntu obaba laba abathathileyo kodwa ubaba nje othi uma engedidisayide ukusengena ethawuni abona nje isifuko ezihambela ebesetshene wena ngakho umfazi omlindi bendlini nasengibabelani osedisele emkhathini amankazi nabantu nabancane abasakhulayo sokasengathi ngangikhuluma nje ngabobaba abalezinsuku abangasakhonsentrate kubomama but ekhonsa kumankazini abanjengathi abancane besende imali ukuthi basengena abancane kani ukuthi ekhumbulile umama ohlalayo emdini.
Abalandeli bona bayamukele njalo lengoma.
Hayi abantwana bayithandile ingoma.
Ukhangela ukukhipha idlala deli pheleleyo yini njalo nini?
Okwamanje bengithangelele ukukhipha nje amasizi ingoma nje ezi-1-1. Abalakathesise benza ingoma yami yesibili ezaphuma nje kule madini. So bengisadiphindele nje ukuthi ngizikhiphe kulezinye engizalezi ngama-1-1. Ngithi-ke sengizenza i-albhamu ngoba kulezi suku ngabona ukuthi kunzima ukuthi uyakhipha i-albhamu uthole ukuthi umphakathi ukuthandamba ezimbili kumbe eyodwa. Usudalise isikhathi kube nzima le mali ukuthi ihlanganise.
Ithengiswa ngapi ingoma yakho? Alright Samantha, siyabonga sikufisela inhlanhla.
Akulungile baba la ngibonile. 2 a.m. in the morning, senda kwangibambe. Fast and send your phone. Where's my telling card? Why is that it cash? Woo, baby. You're close to me. Where's my baby? I'm close like the left. I'm close like the right. I'm close with my end. I'm close up and down. I'm close like the left.
Samantha Samza Mazibisa iqiba uhlelo lwethu lalamhlanje sithi yena yabonga indoda yomnikazi yabonga. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Ukulwisana kwamalunga e-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.